Varairidzi kuenda pafase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa 3 kusvika musi wa 5 June hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu vakangoita kuwedzera kuvictimiza vashandi kuwedzera kuvabhadharisa kutocha kuda kuvanyima masalaries avo vararidzi vari kuti nhamo yatinayo yatakambenge tayataura isiripo pamusi wechipiri musi wa 18 varairidzi vose vanomubato reasuzi nevamwe vose vari progressive vachange vachizoredza kuenda kumabata kusvika musi wa 21 ichienderera mberi ine danho rekuratidzira tihore mari inotenga kuti kuhurumende ngaitipe mari yedu yatinotambira ari maunited states dollars kana kuti market equivalent urongwa uhwu huchange huchienderera sezvo kuvhaluata musi wefriday tichiona kuti danho ratatora tatasvika pati asi varairidzi vari kuti musi wechishanu uchisvika ngatitingoite investment nenyaya yekuti hurumende haisi kutiteerera asi pari zvino takanangana nekusvika musi wechishanu taona kuti zvinenge zvafamba sei asi tokufara tichiona kuti varairidzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga mari inokwanisati vachengete mhuri dzavo
mamwe masangano evarairidzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbomira mabasa uku
tinofara kuti vanhu vese vakuita vachiona chiedza vanhu vese nevamwe vasimbofunga kuti nhaurirano dzine dzazvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira vakatomirira chitima pabhasitopu rezupo saka hachisi kubhobhera chauya vakuuya vatipitirwise pamwe chete vese vamwe vari kupromisa kuti vachajoina mamwe maunions hatokwanisa kudoma nemazita nekuti vanogona kumuka vatengesa tokuvatarisira vese kuti vange vajoine tishande pamwe chete tikwanise kutaura nezvirimwe chete kuti tinzwise naimbulaya wedu kuti akwanise kutipawo mari inotenga saka tikufara asi vamwewa vanonzi vanomirira vashandi havasimirira zvido zvevashandi vanhu vanode kumwa nehurumende kuti vadistabilize kubatanidzwavo vashandi vadistabilize organized labour saka ivavo hatina hanya navo zvakanyanya tinongovatarisa vachiita zvavari kuita vachitowedzera kuda kurambidza vanhu kustrike asi tikuti vanhu vese vari progressive vaakuziva kuti izvezvi tasvika panguva yakaoma tasvika parumanhanzombe sevashandi hapachisina chimwe chakuita kunze kwekuti ramwa mabasa kuti tiratidze kunyunyuta kwedu zvatofarirawo kuti vamwe vakutita vachiona chaedu
kubva zvamambo ramwa mabasa masvondo maviri matatu apfuura pakamboita hurukuro here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maererano nezvichemo zvenyu
hurumende yakadedzera mdnc yakadedza shangari dzayo dzekuapec council kuti vataurirane vachimwavo svikigadzike panyaya dzedu asi kutodedza kwavakaita musanganoyo vakuri kuona chitipo chatiramwa mabasa kwatatiaita asi nenyaya yekuti vakafunga kuti sekubrutaliza kwavangavaita vanhu vachisunga vanhu vachirova vanhu vachishinzira kuti hatichazokubhadhare vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwazve hatichazogumira ipapo tiendeera mberi tinotarisira kuona kuti taramba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvirimwe chete tawana hurumende yedu ichidi ichinjavenyisa mwoyo chatinongefarira pachitiko chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumotivheta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya upfane nevanhu vanhu vaone kuti no hapachisina chatiri kunyanya kutya nekuti tere tikaratidzira tikushungurudzwa tikasaratidzira takaa tikushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vakuti izvezvi nguva ino hakuchisina chekutya yangu yekuti tiratidze kututumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tingazvise tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.